Mujiti wedu nure urungwe va Andrew Tizora vanoti vanhu ava vakazobviswa zvakare mwedzi wapera sezvo zvakaonekwa kuti munzira mavainge vagere vachionekwa nemunhu wese aipfuura zvainge zvisingapenyi kachimiro chakanaka.
Izvi tiro ekoti vakatobviswa nekoti papa. So hatizi vangozvidzokera kwamakabva because pamuri apai change doesn't paint a good picture of the country and imimi makangozvigadzikira you not change your status muri panzvimbo papi. Ipapo dzokerai kwamakabva then you can see your issues from there.
Mumwe ari kugara musango ndiva Maxwell Chatima.
Nokuti kuti tibve paroad up takavingwa nemapurisa usiku, takasungwa usiku. Hapana kumato 5 munhu mupurisa aita zvokugugudza padoso achivhura chivhene tora murume achienda naye kana usina kupfeka bhurugwa hokozi takasungwa takaenda koti yedu yaitifanira kuitwa the same day tichivhariri taka registry takapedzisira ati no tipo hamhanyisirei ngavadzokere takarara kumasales tipo 17 317 tarara kumasales takarara takamuka kusenda takazoendeswa tikatiwa mafingerprint takazoendeswa kukoti.
Chatima vanoti vatizora vari kuvanyepera kuti vari kutsvaga pekuvagarisa asi pasina zvavari kuita.
Sango wakavaisa rivhi nokuti Dizora akatinyepera mumwe tine hatisiusitega takapiswa kai pane vari pasaiko esa akavanyepera kavafoni akafonera naye akata kuti vanhu veku kuti kuvadzosera kwakare dai pasina nhamo dza mambo akashayika ndingadai tatipedza nezvazvo uye akatifonera imi mukudzosewa nemumai manji isi nesuwo tiri kudzosewa mumai manji tagara takateerera kuti Dizora asi tindavashayawa parodhi tagara takangoteerera kuti
mumwe anoti akagara pamugwagwa nemusango kwemwedzi mupfumbamwe kusvika pari zvino vaMatthew Mapudzi vanoti upenyu hwakavaomera.
Tikatangomirira revhu noda kurarama 9 months iko zvino tapa 10 months tigere soo tipanapa tigere takatarisa kuti hurumende inotibatsira zvinhu zvakatooma tisina zvatatitadi takutongovimba kuti vepromisi vari nani.
Asi vatizora vanoti vanhu ava vainge vazvigadza zvisina mvumo ndokubviswa nematare.
Those people settled themselves a property muri.
Okay.
So we really had no obligation to look for alternative land for them. Vanga pana kudzokera kwavakabva vachiparana.
Vakawanda vevanhu ava vanoti havana kwekuenda sezvo vakabva kumisha yavo makore akawanda apfuura. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti sei vakarova vanhu pavaivabvisa sezvo mutauri wemapurisa murinhu remashonaland west amai Margaret Chitove vati titaure nemutauri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Kunyange vanhu ava vakadzingwa vakawanda zvekusvika kumhuri dzinodarika 150 vamwe vavo vari kutsvaga misha munzvimbo dzakapoteredza vachibva musango mavakakandwa nehurumende umu. Mhuri idzi dzakabviswa papurazi rewaterlo rinove rava James Chigwedere dzichinzi dzakanga dzazvigadza zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.